Takaona zvakaitika, takaona pano moto papa zviri kudzafamba sei. Takaona zvakawanda shamwarizi, sati zviri kudzafamba sei. Takaona chete vanhu vachichema, vachichema. Takunotarisa taona kuti ikaona moto, asi zviri kudzakatanga sei, ndiani akatanga basi vane something yakaitika ipapo.
Dzakanga dziri nguva iyi dzakaitika moto uyu.
Hadisi ipapo yakatanga, but ni kuma past 3 to 5 ipapo. Pakuseni.
Ndopa makamhanyawo kunoona. Makakwanisawo here kubatsira kuburitsa vanhu vakanga vavharirwa mudzimba idzine moto?
Zvasikaiti kuti ubatsire munhu papa, because kwakona zvara moto kwese. Kwasikaiti kuti mubatsire munhu. Vamwe vanhu vakanga vachijamba, vachijamba ruoni. Ndivo vakazama kuti ndivapatire 1-1, but vamwe vari mukati hai. Zvasikaiti.
Totarisawo maamburenzi nevanodzima moto. Vakauyawo paine nguva here yekuti vakakwanisawo kununura vamwe?
Vakauya lete, vakauya lete. Nekuti mumaya akasiya vana mukati papa, vana vari 2 uri anobva uko kukai uko. So akazama kuti apinde kundotora vana vake obva apfira vese ipapo. So hai ambe zvakauya lete, mafabricate haazouya lete.
Saka munofunga kuti dai ambulance kana kuti vefire brigade vakakasika kuuya vanhu vaifa vaiita vashoma?
Ndiyo chokwadi. Handinoziva kuti mafire brigade, handizivi kuti mutemo rei, but handinoziva kuti pana pasiri kugara musouth africa zvofamba sei. Vanhu vemakunze it's a big problem. Even kazama kufola ambulance fire brigade yotora nguva, vanoziva kuti bidding inei inogara vanhu vari kubva kunze. So hati act fast vanhu vati vose. Tapozitara chokwati hai hai havai zvinhu zveserious. Hatizivi kuti vari kutarisa vanhu sei, vari kutanga kuti muka oro wati ona.
Pane vamunozivawo here vakashayikira mutsaona iyoyi vaibva kuZimbabwe?
Mumwe mai akabuda izvozvo nevana vake vari 2 akaenda kumusha kukai vari 3 vana 2 nemai 3 vatoenda izvozvo ndinotaura sova vatobuda vatoenda kumusha. Pakasira ipapo nevana vake. Ndoziva ava 3, handizivi vahambe savo, because ndandaenda ikoko kunomunamato from all this week. Ndoziva ivava 3 ndopaziva kuti vatoenda musha izvozvo.
Saka makanzwawo imi kuti pakafa vangani vekuZimbabwe vakatsva patsaona iyoyi?
VekuZimbabwe because government iri kuti vamai vazivi kuti ndiani, handiti vanhu vabati vaparara ipapo vapera.
Ko mune vamunozivawo vakakuwara here uye vari kuwana rubatsiro here?
Iko zvino handisati ndavaona, because tiri busy kutsvaka hama zvedu ipapo. Vamwe tivavone, vamwe dziri pare vakafira ipapo, hatizivi.
Tinonzwa kuti nzvimbo iyi yaigara vekunze vaigarapo zvisiri pamutemo. Zvii zvamungataurawo kune vamwe vanobva kunze kusanganisira vekuZimbabwe panyaya yekuti vange vachigara munzvimbo dzakachengetedzeka dzisina njodzi?
Kune vanhu vakaarichekita mabhidhi handisi. So yakachipa, haina maintenance but yakachipa. Zvasiya kwakavhara vanhu muZimbabwenzi, Malawenzi, South Africans varipo ipapo. Varipo pano every month vanokolekta marenti, rent. Matinoziva munhu ukati ivha ipapo hadi, vamwe varoenda kugara free handiona. Vamwe vanhu havati kubhadhara renti, zvasiya kuora kwakaitika tsaona iyoyo. Takatera kuchipa, kuchipa, ndiyo big thing.
Vakahaijeka mabuilding ava ndevekunyika ipi? VemuSouth Africa imomo, vekuZimbabwe, vekune dzimwe nyika?
NdeveKuSouth Africa. Na South Africans ivo vari kuaita, ivo vari kuaiteka mabhidhing ayaya. Ndinovaziva because handiti kutaura asi ndivo South Africans. MaSouth Africans handinoziva kuti pari kuti ri maforena, asi kutaura chete kuti ezomwiri forena vanhu vanokuvenga handiti, asi maSouth Africans ndivo vakaaiteka mabhidhing ayaya.
Imiwo shoko ramungasiyirawo vana veZimbabwe vari muSouth Africa nderekuti nhasi?
Handiti kuona kuti kumusha kwakaoma, iko kuSouth Africa kwakaoma, so hatizivi kuti ndikati chii, because zvakaoma kwese kumusha nekuti kwakaoma. So takatemba Mwari chete kuti akatipatsira chete, because aiwa iko zvino South Africa ndo zvino kwakaoma, kumusha kwakaoma. So munhu nemunhu anofanira kuona kuti akaita sei kuona.
Saka imi mune mhuri yenyu ikoko here kana kuti muri mega?
Ndogara nemhuri yangu papa.
Saka pamugere pakanaka here zvekuti hamungatarisiriwo njodzi imwe chete seyakaitika pausindizo?
Ani ndokutandogara ku raisiraditera 100%. Ndokubhadhara renti, everything is update. Ndokubhadhara renti, haya kuna njodzi kuyaitika. Uye mabhidhing ajeka, ndi problem kuti handiti kwakazara vanhu all over. Pasi ndekukwese kwese electricity, anytime kugona kupasa handiti.